kazhinji hazvo hazvitarisirwe kuti mutungamiriri wenyika anogashira mutevedzeri wake nekuti mutevedzeri ndiye anotonogashira mukuru. Asi tikada kuongorora nhoroondo yenyaya iyi, tinoona kuti mutevedzeri uyu vachiwenga vanga vasinganzwe zvakanaka, vanga vane nguva yakachirebei vasiri munyika yeZimbabwe vachirapwa vari kuChina. Saka zvingangodairo zvazvine tarisiro yekuti mutungamiriri wenyika nemamwe makurukota ehurumende vaizoenda vachinomugashira kuri kuratidza rufaro rwavo nekusimbisa kudzoka mumwe wavo anga ane nguva yakatirebei asiri mukati menyika. Asi chatinozivo ndechekuti vachiwenga pavanga vasipo mubato reZANUPF nemuhurumende makange matotanga zhowezhowo yekuti ndiani achatora chigaro chavo. Kune vazhinji vanga vachitarisira kuti vachiwenga havasi kuzopora kuti vadzoke kuzoenderera mberi nebasa ravo vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Saka pakave nevanhu vazhinji vakaita sana Opa Mutsunguru nevamwe vanga vakutotaurwa kuti vangangogone kupinda pachigaro ichi, uyezve papane guhu rekuti vamwe vacho vanga vakutoudza mutungamiriri wenyika wamunangagwa kuti aiwa vachiwenga varwarisa, saka ngavachisiyiswa basa vachinozorora vachimbotarisazve utano hwavo. Saka ndinoona sekuti kudzoka kwavachiwenga kuchakonzera popoto rakati wandei kunavo vanga vachitarisira kuti vachatora chigaro ichocho, uyezve kune avo vari kusafara nekutonga kuri kuita vamunangagwa kunyanya vatungamiriri vemauto vakati wandei vakasiyiswa zvigaro zvavo. Kunevo vamwe vanhu vazhinji mukati mebato vakasiyiswa zvigaro. Tikatarisa vana vaimbove mutungamiriri wekufambiswa kwezvematongerwo wenyika mubato vaengelbert rugeje vakasiyiswa chigaro mukati mebato zvikapiwa vamatema danda. Saka zvinoratidza kuti pane zvinhu zvakawanda zvakasara zvichiitwa vachiwenga vari muurwere. Hatizive kuti vanofara nazvo here uyezve kuti vaiubvunzwa here pairongwa urongwa hunhu vamunangagwa. Saka chatinoona chingadaro chiri kuita ndechekuti mune makakatanwa makurusa pakati pavamunangagwa navachiwenga. Saka apa nyaya iyi inogona kutotanga kupenderera mberi kudarika payange yavambosvira mari vasati vanyanya kurwarisa. Saka tichange tichiona mazuva anotevera kuti vachadzokera kubasa here kana kuti vachatora danho ripi.
Vakawanda vamukundu vari kubvunzawo kuti sei vakuru vekumuzinda weChina muZimbabwe vari ivo vagamuchira vachiwenga pavasvika paairport pasina kana makurukota makuru emuhurumende eZimbabwe.
Zvinokashamadza kuti mutevedzeri womumiriri wenyika yeChina munyika yeZimbabwe ndiye anogashira vachiwenga. Zvingangodaro nekuti ndivo vanga vachivarapa, pamwe vari kumboratidzawo kufara kwavo senyika yeChina inge ichirapa vachiwenga. Asi hazvinyanyotarisirwe kuti zviitike pasina vamwe vemuno munyika kana kuti vene vemunhu vakamirwa ipapo vachibatirana pamwe chete navo. Asi tikatarisa kumashure kuti tinoona kuti masvondo maviri apfuura nemazvese apfuura masvondo apfuura mairi apfuura nyika yeChina inge inatsa kutagutikana nemafambisirwo ari kuitwa basa munyika yeZimbabwe. Chekutanga munorangarira kuti vane mari yavakapa yekugadziriswa kwenhendi kwenhenderi yendege yerobert gabriel mugabe airport. Mari iyi haina kufambiswa zvakanaka. Vamutuli nube pavakataurawo pamusoro pemari dzichashandiswa nenyika mukati megore ravakutanga vechina vakahavana kuratidza kufara nemari dzinonzi hadzina kunyatsoburiswa zvakanaka. Saka zvinoratidza sekuti pamwe nyika yechina inogona kunge yakutora divi mukati memakakatanwa ari mukati meZANUPF. Zvinogona kuzopedzisira zvareva kuti vamunangagwa vanogona kuzotadza kuwirirana nenyika yechina. Saka vamugabe pavakazodzidziswa vanga vatadza kuwirirana nenyika yechina zvakare. Saka pamwe tiriungoona nhoroondo yakaitika kumashure pamwe ichidzokororekera zvakare kuti nyika yechina iri kuratidza kusagutikana nemafambisirwo ari kuitwa basa muZimbabwe kunyanya panyaya dzezveupfumi hwenyika. Mumwe vaisa mari dzakawanda but zvikwereti zvavo hazvidzoserwe, dzimwe mari dzacho dzinongotorwa dzichishandiswa nenzira dzisina tsarukano. Saka ndinoona sekunge pane kusafara kubva mukati menyika yechina, uyezve zvinonetsawo kuti tinzwisise kuti sei vamwe vatungamiriri vehurumende vasina kuenda kunogashira mumwe wavo anga ane mazuva akati wandei asinganzwe zvakanaka. Taitarisira kuti paive nemufaro, paive nekusimbisana vachive vachigashira nekukwasana hama yavo asi zvinongo tiburitsira pachena zvakare kuti mamiriro akaita nyika yeZimbabwe mazuva ano utungamiriri hausi kubatirana vanhu vari kutambudzika saka ndinoonesa kuti nyaya dzese idzodzidzi dzaakusvika pakukwata pakuti tingazoone bato rezanupiefu richidzokera mumakakatani aivepo mazuva avarobert mugabe zvakazoita kuti varobert mugabe vazobviswa pachidaro
tiri kuona zvakare vamukundi kuti mudzimai wavachivenga haana kuonekwa ari panhandare ipapa zvinoratidzei kune ruzhinji rwezimbabwe
hazviburise chimiro chakanaka nekuti vanhu taitarisira kuti mhuri yavo kunyanya mudzimai anga aripo asi guhu ranga rakubudawo nderekuti mike wenge vakange vadzoswa kubva kuchina kwaive nemurume wavo hatizivi kuti kudzoswa uku kwaive kutawirirana kwamurume nemudzimai here kana kuti pano kusafara kwakuripo kune airwara vano vemutevedzero romutungamiriri wenyika saka tichange tichionawo mazuva anotevera kuti mhuri ichange yakamira sei pamusoro pechimiro chiripo asi tiri kuoneka zvechekuti panenge pane kusagadzikana kwakati wandei zvinongangobata nzerowo nemhuri iyoyo nekuti kutarisa iko vazhinji ndekuti adzimai vemunhu ari kurwara vanga varipo vachigashira murume wavo vachifara kuti murume wavo adzoka saka tichaona mazuva anotevera kuti nyaya iyi ichange ichifambiswa sei izvekuti mukuru adzoka uyo achadzokera here kubasa kana kuti utano hwake hauna kumira zvakanaka ndosi akadaiwa chinomira nguva yamudingo chavechiverevere ichienda kumba pasina vazhinji vauya kuzomugamusira asi mazuva anotevera ndo achaburisa nyaya pachena kuti kune mune kuwirirana here mukati memhuri yekwachiwenga mune kuwirirana here mukati memhuri yezanupiefu
munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muhurumende vanik mangwana vatumira vhidhiyo patwitter iri kuonekwa vamunangagwa vachimbundirana navachiwenga vachiratidza kuti pane kufara asi vanhu vari kuzobvunza zvakare kuti kana vamunangagwa vanga vachiziva kuti vachiwenga vari kudzoka sei kusina kunge kwaenda vanhu kunovatambira kunhandare yendege pavasvika mangwanani anhasi
ndikati maburitsirwo akuitwa mashoko navamangwanani akwakuda kurwisa guhu riri kutenderera panyaya dzese dzatataura mumashure idzi saka kazhinji kacho kana vanhu munhu achinogasirana nemurwere muri mukati memusha hazvizi zvinhu zvingazosere zvichiburiswa mumapepanhau zvingaburiswe mumasocial media mumatwitter pamwe ingangoitawo news yekuti avava mutungamiriri wenyika azonoona mutevedzeri wake asi kuburiswa kwazvaitwa kunenge kwavakuda kuedza kugadzirisa mashoko ari kunetsa ruzhinji rwevanhu kuti kudzoka kwavachivenga kunorevei mukati mezvematongerwo enyika mukati mekubatana kana kusabatana kwebato rezanupiefu saka ndinoona sekunge vanik mangwana vaakuda kuedza kugadzirisa guhu razara mumasocial media